Gurukota rezvematunhu vaJulaimo yevatumira tsamba kuna vana mabharano vemaguta aya vachiti makanzura mana kumasvingo uye matatu kuchinhoi vainge vadzingwa mabasa. Mumasvingo, makanzera anoti vaGodfrey Kuraone veward 4, vaDaniel Mberi Kunashe veward 5, vaRichard Msekiwa veward 7, pamwe navatatusenga Vembo veward 3 vazivisa kuti vasisiri vamiriri vevagari munharaunda dzavo. Kuchinoi, makanzura matatu anoti vaEdward Dzeka veward 9, amai Alice Kutlande veward 11, uye vaRides Machekera veward 2 vambomiswawo basa neMDCT. Kanzela Mberi Kunashe vemumasvingo vaudza Studio 7 kuti vatumirwa tsamba nhasi namabharano vemasvingo vaEdward Mukaratirwa iyo yabva kuna vamoyo.
Ndagamuchira tsamba kubva kuna town clerk wekuta remasvingo vaEdward Mukaratirwa yakabva kuna minister waJulai Moyo iyo iri kundiyambira kuti ndarikoliwa namonzora nakupe avo vanoziti ndivo vebato reMDC. Tisingazikani kuti zvakabva kupi nokuti chinhu chose chinobva kuvanhu ndochine simba, asi zvisinei izvo takazvimiririra, takazvitarisira nokuti tinoziva kuti munhu kana atanga kupenga ndozvaanoita kuti anosvika musha yavaridzi ozipa kuti ndinde amuridzi womusha oratidza kuti angada kutonga, asi kugona mupengo kurega kumutevedzera kumira wakasimba.
Amai Kupe nebato reMDC vari kushandisa simba ravakapuwa nedare repamusoro rekuti ndivo mutungamiri weMDCT mushure mekupatsanurana navachamisa vachirwira utungamiriri kubva pakashaya vaimbo vamutungamiri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mabharani vemasvingo vamukaratirwa varamba kutaura nezvenyaya iyi, asi vamoyo mutsamba yavo vati vanopuwa simba nechikamu chebumbiro remutemo chemazana maviri nemakumi manomwe nemasere 278 pamwe nechikamu zana nemakumi maviri nepfumbamwe 129 chinoti kana munhu adzingwa kubato rake chigaro chinosara chisina munhu. Kudzingwa kwemakanzura nebato reMDCT hakusi kufadza vagari avo vari kuti ndivo vakasarudza vamiriri vavanoda nekudaro vanofanira kunge vane chekuita pakuvamisa mabasa. Mukuru webasa musangano runomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kudzingwa kuri kuitwa makanzera akasarudzwa nevagari kunokanganisa basa rekanzuru.
Isu nyaya yekudzingwa kwemakanzelazi nyaya isiri kunyanya kutifadza, nokuti mapato ezvematongero enyika hafaniri kunge achidzinga makansela anenge akasarudzwa nevanhu kuti vavamiririre. Izvi zviri kuaffecta service delivery, nokuti iko zvinova makansela atobviswa patosara magepu, hapachina vachakwanisa kumirira vanhu mukansel nokuti vanhu vatobvisiwa. Saka mapato ezvematongero enyika hafaniri kunge achibvisa vanhu vanenge vasarudzwa nevanhu pasina kutaurirana nevanhu kuti toitwa sei.
Mashoko aya atsinirwa nemutauriri weMDC Alliance mumasvingo vaDerek Charamba.
Isu seMDC Alliance masvingo province tashamisika zvikuru nokudzingwa kwaitwa makanzelas eMDC Alliance nebato ratokosani kuperunza MDCT, asi ivo vakasarudzwa nevanhu veMDC Alliance. Zvino zvinotikashamadza, asi kuti tozvadishiri nemurira haiuregi. Vane eprojekti yavo vanoita yekuta frustrate the people's project, vati tichiramba tichingova nevanhu kusvika tasvika pane imwe election.
Mutevedzeri wemutauriri weMDCT vatapiwa mashakata vati havakwanisi kutipa pfungwa dzavo nekuti vanga vari muparamende uye vavimbisa kuzotibata asi vazokundikana. Asi kanzela Kuraone vati vacharamba vakatsigira vachamisa.
Saka ini ndicharamba ndakamira nevagari vakavhotera MDC Alliance. Izvi zvanava munzora zvokuda kutimanikidzira kuti tiva chinhu chavo chisina maturo. Isu hatisi kuzotsuduruka, hatisi kuzovhunduka nokudzingwa. Hatina kuenda kukanzuro kundoita zvisina maturo, asi takaenda kundomirira vagari. Vagari ndo vakativhotera seMDC Alliance. Naizvozvo ticharamba takamira navo, hativasii, hativatizi.
Bato reMDC rakadzinga makansela akawanda pamwe nenhengo dzeparamende munyika yose, richivapomera mhosva yekuramba kuenda kubandiko ravo kunyange vakawanda varamba vakatsika madziro. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.